Hello, Zimbabwe, and welcome to Life Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. And I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Life Talk, we're discussing the lack of trust in the banking system in Zimbabwe, where some leading banks are closing businesses with some retrenching staffers. Financial institutions, the Commercial Bank of Zimbabwe, CBZ, was forced to retrench 347 workers at the beginning of this month, saying that this was part of its restructuring exercise that started last year. Renowned economists say the continued deterioration of the economy has also led to the closure of some big supermarkets in the country, putting at risk the livelihood of many families. Meanwhile, President Emmerson Mnangagwa today officiated at the burial of national hero Mr. Tinei Chigudu at the National Heroes Acre today. The late hero passed away on February the 5th after a long illness. Addressing mourners at the funeral, President Mnangagwa urged Zimbabweans to stay focused on achieving Vision 2030. Mnangagwa's Vision 2030 has, however, caused factionalism within the ZANU-PF party, with some members calling for the amendment of the constitution to enable President Mnangagwa to extend his term to 2030, while some frustrated ex-combatants are calling for President Mnangagwa to step down. For those that have just joined us, please note that we're streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And joining us for this discussion, we have Mr. Masimba Mavaza of ZANU-PF, who's based in the United Kingdom, and we're having him via Skype. Hello, Mr. Mavaza. Your audio is cutting out a little bit. I'm not sure why.
No, it's cutting out, but we will try. Now I can't hear you.
Yeah, so let's try and see whether we can fix that. My question to you, as we try to fix that, I think we can now go to our American package while we fix Mr. Mavaza's audio as we go into the program before we get back some of our our guests. I don't know, Mr. Mavaza, can you hear me?
Loud and clear.
Okay, so I'll start off with you, Mr. Mavaza. Some people are blaming bank closures and the lack of faith in the country's financial institution on bad governance. What's your take?
It's not a matter of bad governance. It's a matter of lack of trust. It is caused by some bad policies, not by the government per se, but by the Reserve Bank. It is difficult to separate the two, the government and the Reserve Bank. But the reality of the matter is the government has not been a very good example as far as monetary policy is concerned. They have shown two faces where in one stage they accept the Zimbabwean currency, in another area they don't accept Zimbabwean currency. So if you do not have trust in your own currency, you cannot expect others to have trust in the very currency you have set and you are refusing to trust. So yes, the closure of banks is because people no longer put their money in the banks. Our trusted friends and always our friends, the Chinese, they don't keep money in a bank. They don't have a bank account, but they are running multi-million businesses in Zimbabwe. So in other words, they just come to Zimbabwe to take the money. That situation, the government is not doing enough. They have to set up a team which will make sure that people bank their money. The companies must show the government their bank accounts, where the money is. If we follow the international recognized banking systems, everybody else will be willing to bank in Zimbabwe. But the way it is now, there are a lot of people who are allowed to go unquestioned. And monetarily, the country suffers because we've got millions going out of the country every day. But those millions are not going through our banks. So it is a clear money laundering which is happening under our own eyes. And the government is not doing much to protect us, to protect the people, to protect Zimbabwe from this issue. There's no amount of monetary policy which can change the situation unless there is law which actually makes people liable if they don't beg their money. Companies must show every month where the money has gone to, what they've received. And people must be discouraged to pay cash. They must pay money into accounts of businesses. And banks must control how much can be taken out, how much can be taken in. And the people at the airport must be corruption-free. They must not allow any money to pass through that airport unless it's a given and agreed amount. But as it is now, people go in with bags full of millions and nobody asks them questions. People go fly with bags full of thousands and thousands. And that is not a small issue. It is actually a problem. Until we go down to that, the country will still have problems. It will still be a shame of a country without its own currency. Because we only have a currency by name. And it becomes not helpful to us as Zimbabweans. And even here, in diaspora, when you want to send money home, you cannot say, give them Zig. You end up saying, give them US dollars, because the Zig is not accepted by our own shops, our own government, our own stores, our own industries, our own buses. So yes, there has to be a law. There has to be serious, thorough enforcement so that people would learn to trust their money, accept their money, and use their money. If you want to use US dollar, it has to be an application of foreign currency. Without that, we're in trouble.
Asi kavamavanza vazhinji vanoti vanhu vari kuwanikwa vachiburitsa mari munyika uyezve vachipa vanhu mari dzisingazivikanwi kuti dziri kubva kupi vanhu vebato renyu rezano PF nyanya munoti ipapo.
That's not true. Kana tikawana tsotsi inenge yakapfeka hembe yezano PF hazvine kuti zano PF. Zano PF iri kuedza nepainogona kuti nyaya yemari muzimbabwe igadziri. Asi tine matotsi mamwe ari muzano PF mamwe asiri. Mamwe anonyembera kuita nhengo dzezano PF kuitira kuti awane mabiro emari. Dai vanhu vemabhengi vanogara vanosevedza pamaairport pakubuda munyika nekupinda munyika vakadzidza kuti kadhi rezano PF handiyo pasipoti yekuti upinde nemari, vongotedzera mutemo sezvauri, nekuti mutemo unoiswa negovernment, hauiswe nepati. Saka we must follow the laws, the laid down rules and laws on what to do with our foreign currency. So kana vanhu vachisiya vachipinda nekuti ndevezano, hatisi chokwadi ichocho. Vanhu vanenge vachinyeba, vanhu vanenge vanyeberwa, inonzi names dropping. Kune vazhinji vanongotaura maziva kuti ndiri vezano nekuti ndine mari, vari matsotsi. Vamwe vanoshandisa bato rezano PF kuti vabe, asi havasi nhengo dzezano PF. Zano PF ibato rakaisvonaka, harisi bato rinobira munhu. Saka hatisi chokwadi kuti vanowanikwa vachiba mari kana vachibuda nemari dzakawanda panze rezano PF. Kana achidaro zano PF akabatwa, anongosungwa zvinoitwa tsotsi rese. Hakuna akasiyiwa achinzi nekuti ndevezano PF. Nekuti zviri kuitika apa hakusi kuuraya bato, kuuraya nyika, kuuraya mbuya vari kudotito, kuuraya mbuya vari kwamurewa, kuuraya mbuya vari kwachwaka, kuuraya mbuya vari kuvaruzevha kure uko, nekuuraya munhu ari muguta, nekuuraya ikonomi yese. Saka hakusi kukudza bato kana vachiba mari yenyika vachiendesa kunze. Hakuna nyika kana kuno kuengland kune a limitation yemari yaunobvumidzwa kuinayo iri keshi. Imwe yese inogara kubhengi. Uyezve ukaenda kubhengi uyira unobhenga mari, unofanira kuratidza kwayabva nekuti yasvika sei maoko mako. Makeshi haichangobhengwa mabhengi vamwe vanhu, unobhenga mabhengi mako chete. Kumwe kwese moita bhengi transfer. Saka hurumende inofanira kuisa mutemo kudzika midzi kuti mari ngaifambe nekuda kunoita nemafambiro emabhengi. Kana bhengi rikawana basa rekushandira nemari, mabhengi haazovhara. Iko zvino mabhengi ari kuvhara because mari iri kupinda muhomwe, mutsoka, iri kuita zvekukandwa nepasi. Saka hazvisi kuratidza mutemo une basa. Saka mutemo unofanira kunge uripo wobva waitwa enforced. Hatimoda kuti kune mutemo tisingauteedzeri. Unofanira kuteedzerwa. Hakuna ari pamusoro pemutemo munyika yese yeZimbabwe. Saka munhu anenge atyora mutemo anofanira kusungwa. Tisazogara pasi tichingochema kuti aiwa nekuti ndevezano. Zano PF haikurudzire uori, haikurudzire umbavha, haikurudzire vanhu vanokwanya nekutsika-tsika upfumi hwenyika. Zano PF inokurudzira kuti vanhu vese vadye chete, tibatane, nyika yedu ibudirire. Nekuti kuti tivhoterwe mangwana, nyika yafanira kuti yabudirira. Saka mukaona vanhu vamari ava vachitevera zano PF, aiwa havasi, parikushandisa zita rezano kana muchinge muchivaziva kati vatingati vamangari vekumapurisa vanosungwa hazvibvumirwi kuenda nemazakwatira emari kunze kwenyika musina kupfuura nawo nemubhanga bhanga ndo rinozobvumidza kuti mari ibude iri kuenda kupi iri kuenda kunoitei saka banking system yedu ikatangiswa zviri pamutemo nyika yedu inobudirira.
Aiwa, tinotenda rambai muripo pa Skype. Please stay on our Skype there, our Skype guest, Mr. Masimba Mavaza. We're still waiting to get in touch with our other guests, but we've been having a lot of issues with our lines. And let's now take a look at what is happening on the international scene. The presidents of Ukraine and the United States are looking to make a deal. This as world leaders meet later this week in Munich to discuss, among other things, the future of Kyiv's security. VOA's Arash Arabasadi has more.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky shows reporters a once classified map pinpointing the location of his country's rare earth and other critical minerals.
These deposits are priceless, huge amounts of money, huge. That's why we need to protect them. So if we're talking about a deal, that's what the Americans want. Then let's do a deal.
U.S. President Donald Trump says he's open to negotiations.
So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Trump's national security advisor Mike Waltz on Sunday echoed the president's desire to recoup U.S. aid to Ukraine through the country's natural resources. Rare earth minerals are important for the manufacture of electric motors and consumer electronics. Zelensky says less than 20% of Ukraine's resources are under Russian occupation. But he calls Ukraine's Dnipro region very rich and warns that if Russia controls those mineral deposits, it could feed them to U.S. adversaries like Iran or North Korea. Targeting the area, Ukrainian drone operators launched strikes against would-be invading Russian forces along the Dnipro River. Zelensky says Russia knows the location of critical resources back from Soviet-era geological surveys. Zelensky also says he has discussed with Trump the idea of housing U.S. liquefied natural gas in Ukraine's underground storage sites. Back in Kyiv, it was another night of air combat as Ukraine's Air Force says it shot down nearly half of 139 drones launched by Russia. No damage or casualties were reported by local officials. Meanwhile, German lawmakers last year approved a roughly $107 billion special fund to strengthen the country's military in response to Russia's war on Ukraine. The German army currently has around 179,000 troops, and according to AP, the country aims to reach 203,000 by 2031.
The situation in Europe has changed because of the war in the Ukraine. So now where whole areas are changing and we need to get ready for maybe a war in the future, we need to fill up our reserves.
Fertig, go.
World leaders will meet this week at the Munich Security Conference in Germany to discuss, among other subjects, support for Ukraine. The talks run from February 14th through the 16th. Arash Arabasadi, VOA News.
Thank you, Arasha. Let's now go to our caller. Hello, caller Makadiko.
Nipo Makadiko.
Ai watiri wadi tukutaura na nuko caller.
Mukutaura na Honest Mukonya.
Okay, muri kupi caller?
Dream Botswana.
Yeah, taurai tinzwe muri kuona sei mamiriro akaita zvino munyika takanyanyotarira nyaya dziri kuitika kumabhanga uko tichiona kuti vanhu vazhinji pari zvino vava kuchengetera mari kudzimba uyezve vanhu vari kutsotswa mudzimba nematsotsi vachitsvaga mari vari kuwanda
situation iri muzimbabwe haisina kumira mose izvi zvakuda kuti vanhu tingosimudza musoro timire semhuri imwe sezimbabwe tigadzirise nyika igone kuenda kumberi
ikoko muchitarisa zviri kuitika kuzimbabwe nezvamunoona imomo mubotswana zvakasiya sei siyana sei panyaya yemabhanga nemari
ndakatarisa zvinoitika mubotswana nemuzimbabwe zvine musiyano mukurusa nekuti kana mubotswana uchida mari unongoenda pabhanga nguva yaunoda unowana mari kuzimbabwe hatina kana bhengi ratinomvura rinonzi pane bhengi rinowanika mari ndo zvinosvika pakukonzeresa kuti mbavha dziwande dzizvo zimbavha dzavo zvivo kuti mari dzinochengeterwa mudzimba mbava zviri kuona zvichibira vanhu mari muzimba asi dai kuti mari yezimbabwe iri kutenderera zvakanaka hapana chaimbonetsa nyika yadu yaienda kumberi
saka munofunga kuti zviri kunyanyokonzerwa nei nyaya iyi yekuti mabhanga acho kana munhu achida kutora mari munonzi mari hamuna vanhu vozoenda pamusika mutema
zvinhu zvinokonzerwa kubva kumusoro kuvakuru vedu vava nekuti dai vaigadzirisa nyika yadu hapana chaimboramba kuita
saka dai vakateerera pari zvino vakuru ava maivatii
kuti vanoteererera vakuriwavo
dzimwe dzenguva vanomboteerera imbotaurai dzimwe dzenguva vangangozvinzwawo mukufamba umu
dai vangonzwa kuchema kuri kuita nyika yezimbabwe vanzwisisa kuchema kwevana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe vanoda kuti nyika iende kumberi munoona kwatinogara kwatinonge tiri kunoko hakusi kuti tinoda kukugara asi kutoda nechiche kunenge dziri munyika kutsvaga kuda kuti vana vedu vararame hazvifadzi kunge tichigara kure kunoko tichisiya mhuri dzedu dziri kumusha uku zvinhu zvinotirwadza zvisingaite izvo
aiwa tinotenda chitipai mazwi enyaya yekupedzisira
mazuva anotoa ndevanhu vese ngatingobatanaye tigadzirise nyika iyi tione kurarama zvakanaka munyika medu
ko panyaya iyi yemapepa yatanga taakunzwa kuti mubotswana imomo yakuti netsei kuzvizvarwa zvezimbabwe yakamira sei
nyaya yemapepa iri kunetsa asi kana kune mari dzako dzakakwana unogona kugasa mapepa hapana chinomboramba
aiwa tinotenda Thank you so much to our caller there, Makonya Honest, who was speaking to us all the way from Botswana. And we do have a lot of callers today, so we're going to be reaching out to them to just hear their views. So for those that actually did write in onto our Facebook platforms, thank you. We will be trying to reach out to you to hear your view. Todzokera kwa muri vamavaza manzwa zvanga zviri kutaurwa nakola vari kuchema chema kuti zvinhu zvinofanira kugadzirwa munyika yezimbabwe nekuti kumarimuka uko kwakati homei
zvinofanira kugadziriswa asi dambudziko riri kuita vazhinji nderekuti vanofunga kuti zvinhu zvikangooma ihurumende yakodzeresa isu tiri kungoti panyaya dzemari nemabhanga ari kubva munhu haakwanisi kuisa mari yake mubhanga kana asingaziza nemangwana ndosvika isikwa ndigone kuitora panenge ndichidira saka banking system yedu inofanira kugadziriswa patsva dai dziri dzimwe nyika iko zvino izvi dai gavhena wereserve bank vakatosiya basa pakaiswa mutsva saka hatingi hurumende ichaedza kutarisa ipapo navamuturi vachinyasa ipapo kuti kana zvinhu zvaramba kufamba hatingoramba tichiedza chidzimwe chete zvakasiyana-siyana hachishandi saka vamuturi vafanira kumbochinjwawo votsvaga kwekumboimwe bato rimwe bazi rehurumende rekutungamira iri kweswa umwewo ane pfungwa itsva tinogona kuona zvikatishandira kuti aiwa vanhu vanowana mari banking system can come back banking system haina chayakanyakuoma inongoda kuti mutemo uteedzerwe vanhu sungwa vosungwa kana vanhu vakasichwa mudzimba mukaonekwa mune mari inopfuura namaundi inenge abvumira vane mutemo yese inenge yakawanda irimo yobva yatorwa yoiswa mubhegi hauzoipiwa it will be forfeited to the state saka mukaziva kuchengeta mari mba kunosungisa ndekugara nemari yakawanda muhombe kunosungisa nedzimwe nharadada dzinonge dzinongobuda dziri pamifananidzo dzakaunganidza mari dzakagara mari yakawanda mazana nemamiriyoni nemamiriyoni vanofanira kuti mari dzese dziri mudzimba dzavo dziiswe kumabhanga dzinoramba dziri mari dzavo asi dzinenge dziri mubhanga mutemo wemari ndewekuti mari inenge ichinzi ndeyako asi inochinjanwa mumaoko haigare muroko remunhu mumwe chete ukaona kuchengeta mari mumba mako haichisina kukosha kwainoita kunyika saka mari inofanira kunge iri panzvimbo yekuti munhu anenge achida anenge ane yake anombotorawo ozodzosera nekuti muumbiro wakaitwa mari ndewekuti bepa riya rinonzi mari riya riri kungokupai promisi yekuti kune mari yakatika kune gold rakati rako riri kubhengi rakamirirwa nebepa iri zvino ukachengeta mapepa iwayo mumba mako zvareva kuti hakuna anoziva kuti negold rakawanda sei riri kubhengi nekuti mari matsamba anoratidza maziso egoridhe anenge akavigwa mumba mako saka mweya wakaipa zvikuru hakusi kushamisira hakusi kuvhaira asi kupusa kuchengeta mazakwati rakadaro emari mudzimba nekuda kwaizvozvo mbavha dzaakutoziva kuti vanhu havaende kubhengi nemari Saka vakutomhanya kumudzimba vachisecha vanhu mudzimba akangofunga kuti oneka business vanoya usiku votira kuona kuti mbama ako mune mari here. Saka vanhu vanozvibatsira nekuti mari ikagara kubank oshandisa kadhi kana oenda kutopinda mubank inotora mari nguva inodiwa mari. Saka kana matotsi anopinda mudzimba achitsvaga mari anenge ava mashoma oro anenge asisipo. Saka hongu dambudziko ratinaro guru nderekuti vanhu vari kushaya kana yatingati nechirungu confidence havasi kuvimba nemari yenyika yedu kana kuti nemabatirwo ari kuitwa mari yedu kana isiri yedu chero ichingonzi mari ikangopinda mumaoko mebhangi bhangi rakupa munhu waro arinoda iwo mangwana akunza uchapiwa. Saka uori oyuyika ukatariswa ukacherwa kubva kumidzi ukabviswa nyika yedu inobudirira. Noziva kuti
please stay on the line, we'll be right back. Let's now take a caller. Hello, caller. Caller, hello. Hello, caller. I can't really hear the caller, but I understand we have a caller. Caller, hello. The caller, no. We can't really hear. Coming back to you, Vamavaza, tichimboedza kubata caller wedu. Pane vazhinji vari kunyora pa WhatsApp kuti Vamavaza zvavari kutaura izvi ndozviri kuitika here munyika. Hanzi muri kuchenesa imi bato renyu rezanopf ndokuti ndo vanhu vacho ivavo vanogara vane dzimari dzinoonekwa padande mutande.
Ndozvandambotaura paya kuti ukatarisa vatingati nhengo dzebato rezanopf maminista edu machairmen nanana haumbovaona padande mutande vakabata mazakwatira emari. Unongoona vanhu vanenge vari ngori kuita basa rekungoudza vanhu kuti isu tiso vezano ivo vasiri variko vanenge variko hatingatari nemazita vanongoti akangowana mari basa kumhanya kunoburitsa mari yacho nekutora picha akabata mari. Izvozvo zvinoratidza kuzungaira kwemunhu hakusi kuva nemari aiwa ubenzi uriko hamene kuti mazera avako mazuva anaya anovhunduka mari zvokuti akaibata anobva amhanya nayo padande mutande. Mari ukaibata enda nayo kubhanga. Munhu anofanira kubvaira nezvakanyorwa pabhuku rake rekubhanga kana zvinoratidzika pabhalansi yake inenge iri muakaunti make. Saka zvokuitika kuzimbabwe zvokuti vanhu vazhinji vari kumwanwa mamiriyoni ukushamba kuti atora kupi bhengi risingakupi mari inokura iyoyo. Zvoreva kuti kune uwo ruri kuitika nevanhu vemumabhengi vekureserve bank neivo vanhu vachona vari kuivane vachitora mazimari avo vanenge vanavo inenge iri mari yavo asi vanenge vakutora zvekuti bhengi rosara risina mari yekuti igowanise vanhu vanenge vazouya zvitora mari pakati pezuva kana pakati pesvondo. Saka zvatambotaura zviya zvatingangodzokorodza mavhu zvekuti hurumende inofanira kuisa chikwata chinosunga vanhu vanovane mari vanowanikwa vane mari yakawandisa mumabhanga avo. Hurumende inofanira kusunga kune mabhanga avo mudzimba dzavo. Hurumende inofanira kutora mari iyoyo yoivharira mubhanga muridziwa kana ichinge yaita yekutorwa nehurumende nechisimba mari inobva ita mari yehurumende inonzi forfeiture to the state. Kana munhu wese akuudza mari yake kubhengi kana mapurisa anofanira kupiwa mvume kuti akakumisa akakuona ane mari yakawanda kupfuura inenge yakatarwa yobva yatorwa imwe yacho yese osainirwa pasi yoenda kubhanga. Zvikaitika izvozvo kaviri katatu vanhu vanoda kutora mari dzavo voenda nadzo kubhengi.
Thank you so much. Tomboenda kuna kola. Hello, kola. Makadi yenyu kola.
Hello.
Ehe, tutaura nani muri kupi kola?
Ndiri ku South Africa muri kutaura na Kainzeke.
Ehe, taurai tinzwe.
Okay, ndachida kutaura hangu pamusoro pe kekuvhara kuri kuita zvinhu muzimbabwe nekudzingwa nekupera kwemabasa kwevanhu.
Ehe, but endai pasina vanhu imbobva ipa nevanhu ivavo tiri kuvanzwa kana iri tv modzima.
All right, thank you. Zvaita ndivika.
Ya, zvabva zvaita makunzwika manje muri kumatitaurai tinzwi.
Right, ndatine kuputika kwemasiweji munyika yedu yezimbabwe. So zvinezvi azvikonzerwa nechimwe chinhu chakawanda kana kuti tingada kutsvaga zviri kure. Mutungamiriri huripo kuti mutungamiriri huripo waEmmerson Mnangagwa watadza kutungamirira nyika zviri pachena. So chinoshamisa munyika yedu yeZimbabwe tine vanhu vachiri kuteverera kana kusapota vaEmmerson Mnangagwa. Hatizive kuti varikuda kuti Zimbabwe isvike pakunzi yavhara here nyika ichashanda kana kuti zvikoro zvese hazvichashanda, nekuti ivo vaEmmerson Mnangagwa hakuna kwavari kutiisa kubva vapinda vadzinga Gabriel Robert Mugabe. Havana chavati vachinja muZimbabwe.
Tombotarisa zviri kuitika kumabhanga, ndozvatava takanyanyonangana nazvo kuti vanhu vari kuregedza kunoisa mari dzavo kumabhanga, uyezve uwandu hwematsotsi ari kuuya achitora mari dzevanhu mudzimba huri kuti wandei. Munopaona sei ipapo?
Right. Kusaisa mari kwevanhu mumabhanga ndinomira navo, neniwo chai handitoisiwo. Ngavatange vaisa ivo vakuru vari kumusoro uko vanotora mapiki mari vainadzo mumba, ana sakupwanya tinana ana chivhai. Ndinovataura nemazita atingambotya, nekuti takaramba tichingohwanda tinongosvika mukufa tichingovatenderera. Ivo vakuru vari kumusoro ngavatange vaise mari dzavo mumabhanga, isu tozotevedzera ivo. Nekuti chero muchechi chaimo chaimo mutunga watinenge tichiti mufundisi wedu akatiti usaita chihure usaita ichi, but iye achitiratidzira maziso tinodzidzei, nekuti sisei chida kufollowa vakuru vedu.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutendai.
Saka taurai
mazwi enyu kupedzisira.
Ndaa ndichida kuti dai isu vana vemuZimbabwe tabatana sevanhu vamwe chete, tazama kubvisa utungamiriri huripo nenzira yakanaka, kwete zvehondo kana kuti kudii, naivowo vatendawo vaEmmerson Mnangagwa kuti opozisheni ichapinda vana vemuZimbabwe. Opozisheni inenge ichiopoza Mnangagwa iri kuopoza pakuda kugadzira nyika iyoyo yake yeMnangagwa. Saka ngavatende kuti vataza kutungamirira kupinde vamwe tionewo zvitsva.
Asika tinonzwa ivo vachiti hurumende inobviswa nesarudzo, munopaona sei ipapo?
Ichocho ichokwadi, hurumende inobviswa nesarudzo, but kana isusu tichiti tavhota voenda kuna chigumba vomuti iwe verenga izvi zvabuda musarudzo hatoda kunzwa uchizvitaura, vari kuti tiri kuenda kupi, uye maelection acho anenge achiitirwei. Ndosaka muchizonzwa vanhu vachitaura kuti its better abviswe nechisimba, nekuti haadi kubviswa nevhoti. Emmerson haati akabviswa nevhoti hazviite. So kuvhota tee tichingovhota hwedu kutevedzera mutemo, after vhoti tinofanira kumubvisa nechisimba, nekuti iye haadi kubviswa nevhoti.
Mukomana kai, hatibvumidzedu kutaura zvinhu zvinopembedza, zvinhu zvakadai sezvamuri kutaura, asi tinotenda nepfungwa dzenyu. Totaura nemi zvakare mune zvimwe zvirongwa. Toya kwamuri, Mr. Mavaza, your last word as we wrap up our program.
I will not comment about what the last speaker was saying. It doesn't make sense. But the reality of the matter is that the government must and has to put up a team, an enforcement team, which will make sure that monies are banned. Otherwise, people will continue losing trust and confidence in our banking system. This is not only affecting the banks, it's affecting the industry. It's affecting every source of economy in our country. So in other words, the government must put a step ahead, a step up, and make sure that we have got a very effective enforcement team which will deal with this with cash, wherever cash is. And there must be a very clear, straightforward law which will tell people how much you're allowed to have a day, how much you're allowed to take from your bank a day, and how much you must have in your pocket a day. And if it is more than that in your house or in your safe or anything.
Thank you so much there, Mr. Mavaza. Unfortunately, time is not on our side. I would like to thank our guest, Mr. Masimba Mavaza. We are also expecting Mr. Tendai Mbofana, the director of Zimbabwe Network for Justice, and Mr. Tawanda Jokora, an opposition activist based in North Dakota. But that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mfanganya Huye.